Svondo rese rapera vateveri vemaGreen Machine vachipemberera mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 11 neTP Mazembe kuKinshasa vachiti ivo vatodongorera mumin league stage yemakundano emuAfrica aya. Asi mumwe mutsigiri mukuru weCapes United vaJohn Muteura, avo vanozivikanwa nezita rekuti Masvingo, vayambira vamwe vavo kuti kuita mangange mumusha weTP Mazembe hazvireve kukunda, sezvo TP Mazembe inokwanisa kurova maGreen Machine mumutambo wavo wechipiri muNational Sports Stadium nesvondo.
Hatifani kutora gemu iri sokuti it's a walkover just because takaholda TP Mazembe kwomukwayo. Tofana kunge three very cautious because TP Mazembe is a big team. Inokwanisa kutirova even pahome pedu.
Izvi zvabuda zvekare kubva kune aimbove mubati wepagedhe weCapes United. Mazuva ayo vaidaidzwa kunzi maCup Kings vaSteven Chisango, avo vanoti makepekepe anofanira kupemberera chete kana vachinge vakunda muNational Sports Stadium. Vamuteura vati murairidzi wechikwata ichi Lloyd Tembwe haafanire kutaurira vatambi vake kuti vadzivirire chibodzwa chavakanwisa kuDRC, asi kutambira kuti vanwise zvimwe zvibodzwa zvakawanda.
Lloyd Tembwe sakochi wedu anofanira kutitambira bhora rokuti anofanira kuataka TP Mazembe, not defend the 1-1 draw yatakaita kuTP Mazembe.
Asi vakawanda kusanganisa vashingirai miti vari kutarisira kufarisisa nesvondo, vachiti ivo vari kuda kufara kudarika kwavakaita apo vakanzwa kuti maGreen Machine ainge aita mangange kuDRC.
Vakaedza nepanogwanapo kuti vachengetedze kumwisiwa vari kusha. Takatofara nematambiro avakaita kwacho. Kunoku it's automatic. Tinoenda mberi.
Muzvare Leslie Marufu vanoti Capes United haina kubvira yakundwa gore rapera rese muNational Sports Stadium, zvekuti havasi kutarisira kuti TP Mazembe ingauraye nhoroondo yakasimba yakadai. Vatakawira mutombeni vanoti kunyange TP Mazembe haikwanise kumisa makepekepe kupinda mumin league stage umo munopiwa zvikwata mari yakawanda neve Confederation of African Football.
Handiri kuona kuti tatopinda takutoenda izvo, hapana chichatikonesa because zvedu zvakarongeka.
VeTP Mazembe vazivisa iwo kuti kune mabhazi anosvika iwo 50 ari kuuya akatakura vatsigiri vavo kuzopa rutsigiro kuchikwata chavo. Capes United yakwidza mari yokubhadhara kuona mutambo uyu kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzinogara veruzhinji. Vari kuda kuona mutambo uyu vari paVIP vari kutarisirwa kuburitsa madhora 20 kubva pamadhora 10. Avo vanofarira zvepamusorosoro vari kubhadhara madhora 50 kubva pamadhora 20 kuona nhabvu iyi vari paVVIP. Asi Capes United isati yapinda munhandare nesvondo, chikwata chengezi Platinum Stars chinenge chiri munhandare imwe cheteyo neRD Libolo yekuAngola mumutambo weCup Confederation Cup. Ngezi Platinum Stars yakarohwa 2-1 neLibolo svondo rapera, izvo zvisina kufadza vakawanda. Asi vanoona zvemutambo wenhabvu vanoti ngezi Platinum Stars ine mutoro wakareruka pane uyo une Capes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.